vamanga kwabataura izvimarare nhasi pamusangano wekuzeya ya kuuya nemazano ekuti Zimbabwe idzose rezvikwereti zvainazvo zvinosvika mabhiriyoni gumi nemanomwe nezviuru zvishanu zvemadhora kana kuti 17.5 billion United States dollars munyika nekunze kana kuti High Level Debt Resolution Forum Arrears and Clearance and Debt Resolution Process. Mutungamiri wenyika ati achazivisa zuva richaitwa sarudzo idzi munguva pfupi inotevera uye akavimbisa kuti dzichaitwa zvakajeka uye murunyararo.
Ndinokuvimbisai kuti hurumende yangu yakaisa hwaro hwekuita sarudzo dzakachena uye murunyararo.
Vatiwo nyika nemasangano ese anoda kuongorora sarudzo idzi achakokwa pachishandiswa mutemo wemunyika. Panyaya yechikwereti, vamunangagwa vati Zimbabwe yakazvipira kubhadhara zvikwereti zvayo zvese vachiti ndizvo zvapa kuti vaite nhaurirano nenyika nemasangano akakweretwa mari neZimbabwe. Vari kutungamirira nhaurirano idzi ndivaJoakim Chisano, vemutungamiri wenyika yeMozambique. Vachisano vati kuvimbisa sarudzo dzakachena kwaitwa navamunangagwa kwakanaka chose.
Vimbiso
yekuti sarudzo dzichange dzakachena inoratidza kuti Zimbabwe inoda kuvandudza utongi hwejekerere.
Vati vanovimba kuti Zimbabwe ichaita izvi pamwe nezvimwe zvayakavimbisa kuita panhaurirano idzi zvakaita sekubhadhara varimi vechichena vakatorerwa minda yavo, kuripa nyika dzakatorerwa mapurazi ainge akachengetedzwa pasi pezvibvumirano zveZimbabwe kana kuti bilateral agreement, kuremekedza kodzero dzevanhu pamwe nekutevedza bumbiro remutemo wenyika. Vamwewo vari kutungamira nhaurirano idzi zvakare vari mukuru weAfrican Development Bank vaAkinumwe Adesina vasimbisawo nyaya yekuita sarudzo dzakachena vachiti ndizvo chete zvinopa kuti nhaurirano dzekuti nyika yobatsirwa sei kubhadhara zvikwereti dzibudirire. VaAdesina vatiwo African Development Bank yave neurongwa hwekuti varimi vechichena vabhadharwe nekukurumidza mari yavo inosvika mabhiriyoni matatu nezviuru mazana mashanu zvemadhora ekuamerica kana kuti 3.5 billion US dollars. Hurumende yakanyorerana chibvumirano nevarimi vechichena muna 2020 kuti yaizovapa mari yekuripa zvikwanisiro zvavakatorerwa pahondo yeminda. Vatiwo nhaurirano dzavakaita nevakuru vakuru muhurumende neparamende yeamerica dzakaratidza pachena kuti nyika dzepasi rese dzinoda kuchidzana neZimbabwe, asi vakati chitsvambe chatarira kunyika kuti igadzirise zvinhu zvakafa kuti irindirane muganhu nenyika idzi. Asi Zimbabwe yakagadzirira here kuita sarudzo dzakachena? Mutungamiri webato guru nopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti havana havo chivimbo nekuti ZEC iyo iri kunyima vanopikisa gwaro revavhoti inokwanisa kuita sarudzo dzakachena.
Unongoziva mweya wematongerwo enyika unogona kubata vanhu, vamwe voda kunobiridzira, vamwe voda kunokanganisa. Tongoda zvinhu zviitwe pajekerere pachena. Today taonekwa zvinhu zvichiitika zvakanaka, tine voters roll rinowiriranwa.
Sachigaro weZimbabwe Electoral Support Network vaAndrew Makoni vaudza Studio 7 kuti rimitso yavamunangagwa yakanaka chose, asi havaoni chinoratidza kuti nyika ichaita sarudzo dzakachena.
Tasati tatanga kuona umboo hwekuti zvataurwa neutungamiri wenyika zvichafamba zvakaita sei. Saka tinongotarisirawo kuti pamwe vachibva kumusangano iwoyo vachibatsirana nehurumende yeZimbabwe vachatipa hwaro hwakaringana hunoonekwa kuti ndo roadmap iyi ichaita kuti pave nefree and fair elections in the country.
Zimbabwe ine zvikwereti kumasangano akaita seIMF, World Bank, European Investment Bank nenyika gumu nenomwe dziri musangano reParis Club. Vamiriri venyika idzi pamwe nemasangano aya vapinda mumusangano wanhasi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.